Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvitatu 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba vanoti havabvunduki zvaitwa navamarara vachiti idzi ishungu dzemunhu akakundwa musarudzo navamonzora. Sangano reprojekti 263 rinoenda kudare High Court kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuripa gwaro revavhoti repadande mutande. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi enhabvu kuWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vakakwira kudare repamusoro reHigh Court nezuro vachida kuti dare iri rinzwe nekukasika nyaya yekudomwa kwemutungamiri webato iri vamonzora kuti vazove iwo vanomirira bato musarudzo. Vamarara vanoti vari kupikisa kudomwa kwavamonzora kwavanoti kwakaitwa pasingateverwi bumbiro remutemo yebato reMDC vachitiwo zvakare pakave nekutyisidzirwa kwevanhu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamarara kuti tinzwe zvizhinji.
Ndakafaila an agent chamber application mudare reHigh Court ndichipokana nekusarudzwa kwavamonzora neNational Council yedu yeMDC.
Zvii zvamakatura kudare vamarara?
Takaisa umbowo unotaridza kuti vanhu vakanga varimo muNational Council vakawanda vacho havasi vanhu nhengo dzeNational Council.
Asi musati makwira kumatare makamboedza here kuti mugadzirise nyaya iyi mubato renyu?
Vamonzora vakanditsvaga vakati sekuru muripi tigadzirise musangano. Ndakaona zvisina kumaturo nekuti utange wareva oda kunoripa kurepa hakubvumidzwe. Tinofunga kuti mutemo wedu MDC, our constitution, was violated and therefore the only recourse iripo kuenda kudare redzimhosva nekuti vakuru havasi pakuda kugadzirisa zvakakanganiswa. Vari kuda kutenderera mberi vakatikanganisira vanhu vemusangano weMDC vane kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Asika tichitaura nevamwe vemubato renyu vari kuti vamonzora vakasarudzwa zviri pachena neNational Council.
Utungamiri unobva kuvanhu through maprovinces, simba riri kuvanhu, simba harisi muNational Council. Kana muchatondera vachamisa, vakaita chinhu chimwe chete chaitwa navamonzora. Ende magumo acho takazomaona, nyaya vachamisa yaraswa muHigh Court. Nyaya vachamisa ikanoraswa zvakare muSupreme Court vaapila. Saka ndo chinhu chaitwa navamonzora, but vamonzora ndivozve vakanga vari the brains behind kwenyaya yavachamisa yakazoraswa. Ende vakatoigamuchira vakafara chaizvo kuti vahwina vanotedzera mutemo. Zvino takaona vaakunorasa futi mutemo mumwe chete iwoyo wavakanga vambocelebrata kuti vanotedzera.
Ndeapi matanho amuri kutarisira kuti achatorwa nedare kubva pari zvino tichienda mberi?
Agent chamber application inozononzwikwa. Kana yanzwikwa dare rinobvuma kana kutambira kuti iri agent. Kana yanzi iri agent inobva yanzwikwa nechimbi chimbi. Kana yanzi haisi yaraswa kunzi haisi agent inenge yakuzoenda panormal row.
Kwadaidzirwa zvakare mumwe musangano weNational Council mangwana. Muchaenda here kana kuti?
Kwavhesi hausi ikokoko kuri kungonoitwa continuation yekuramba vachityora mutemo. Saka naizvozvo ndonyaya ndiri kupokana nayo ine nyaya yamudare. Saka kwavhesi hausi handisi kuzoenda kuno sanitizer kana kuno atenda.
Nengwe bato re MDC inotungamirwa na Douglas Ngonzora vano rest marara vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tabato mutawiriro wa Ngonzora valoidi damba avanoti avasi kuvhundutswa nedano ravamarara iri sezvo vari munhu mutsva mubato re MDC uye akajiwa na Ngonzora.
Chekutanga tinoda kuti tizvisise maprocesses emovement for democratic change kuti anoitwa sei. Ati ndisanga pinda imomo muvamarara munhu mutsva vakatanga kupindawo neappointment nenational executive vakaita kuappointwa kana kuti emumwa nawamonzera mugore ra2021 pamamembers 10 anodomwa napresident pamutemo wemdc. Vamarara kubudiridza neizvozvo izvo havasi vambopinda manational council emdc mupenyu hwavo hwese. Vamarara vazibumbire vemutemo remdc. National Council izvo yakagara ine power ndiyo inonzi the supreme decision making body in between congress. Saka kubudikidza neizvozvo izvo mukatika kuti article 16 yemusangano havana kuidoma mapepa avo pavakaenda kucourt. Ive National Council inogara igoona igotarisa maprocesses kuti inoita inoitira ndeipi tikasa macost ekunza vanhu tikasa macost ekuti tiite process iyoyo. Saka vaNgonzora vakanominatwa uncontested and unopposed nemamembers eNational Council. Ivo vamarara vakanga varimo vakaramba vakagara vakanyarara nekuti mhepo inge irimo wangu waona kuti havakwanisi kukurira.
Asika vadamba vamarara vari kuti vanhu vakadoma vaNgonzora kana kudomwa kwaNgonzora kwakanga kuine kutyisidzirwa kana yatingati intimidation.
Izvi zvinotaurwa nemunhu akaruza nekuti iwo semurume mukuru kana vachikwanisa kushidzirwa nevanhu 150 vakanga varimo. Ko tikazoenda kunze uku kumhomho kupfuvhu kumaprovincial council kunenge kuine vanhu more than 330 tinozogara tichiti kudii. Pachirungu kachirwere akanonzi exercitis nekuti munhu aaluza arungotsvaga mhosva kunemera kushipisa zita remusangano.
Saka izvi zvinosiya papi kongresi yebato renyu yamuri kutarisira kuita mwedzi uno?
Aiwa kongresi inoenderera mberi hapana chinoimisa. Kongresi inoenderera mberi nekuti tiri kuziva kuti takatsika mbambo nekumira mukati mebumburo remutemo wemdc. Chamunofanira kuziva ndechekuti vaNgonzora kana isusu navaNgonzora haisiri kongresi yedu yekutanga kunge tichinge tichinokontesta kana tichinge tichiita preside over. Makongresi ekutanga ya 2000 yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Kongresi yechitwo ya 2006 yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Kongresi ya 2011 kugirowayo takanga tiripo vamarara vanga vasipo. Ya 2014 takanga tiripo vamarara vanga vasipo. Saka tiri kutaurira nekuda kwehunyanzvi nekuziva kuti kongresi kana dzichitwa dzinoitwa sei. Saka iyi iri kuenderera mberi.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinoongorora sarudzo reproject 4263 nezuro rakakwira kudare repamusoro reHigh Court richida kuti dare remanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iriwanise gwaro revavhoti repadande mutande kana kuti Electronic Voters Roll. Sangano iri rinoti ZEC haisi kuda kuripa gwaro repadande mutande iri asi ichida kuti ritenge gwaro revavhoti remapepa iro rarinoti riri kudhura sezvo richifanirwa kutenga mapeji anodarika 100 ezviuru nemutengo wedhora rekuAmerica papeji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo asi vakamboudza zvavo Studio 7 kuti commission yavo iri mushishi kugadzirisa gwaro iri kuti riende padande mutande. Sangano iri harisi iro rega ratanga kukwirira ZEC kumatare richida kuti imanikidzwe kupa masangano nevanoda gwaro revavhoti repadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru weproject 4263 vayangasoni Matete pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi chocho, isu seproject 4263 takanyorera komishini inoona nezvamaelection muzimbabwe inova Zimbabwe Electoral Commission musi wa 7 November tsamba tichikumbira voters roll riri paelectronic copy sezvinotaura muelectoral act yedu. Saka tavanyorera tsamba kudero musi wa 9 November komishini yakareplya kana kuti basi rinoona zvemaelections rakatipindura richitiudzira kuti harikwanisi kunge richitipa voters roll riri paelectronic copy asi raikwanisa kunge richitipa riri hard copy uye tabhadhara mari inosvika 187,000 United States dollars. kuti tinge tikwanisa kupiwa mapepa ari pahard copy ari 187,000 nekuti vari kuti vari kuchaja dhorari rimwe chete pabepa revotasoro nevari pahard copy. Saka isu tagara pasi seorganization tikaona sekuti hazviso zviri pamutemo. Komishini inoona nezvemaelections inenge yatora mutemo kana ikange ichitinyima gwaro iri. Saka isu tanyora tsamba kumakoti tichiendesa komishini yezvemaelections kuti koti inge ichiita kuti tinge tichipiwa votasoro riri paelectronic copy. Ndotsamba yatanyora iyi.
Sei imi muri kuramba voters roll riripo riri kunzi nezeki ndo ravainaro?
Isu mukoma jonga tiri kuda voters roll paelectronic copy nekuda kwezvikonzero zviri. Komishini iri kuti kuchaja dhora rimwe chete papeji revoters roll. Saka national voters roll yedu ine mapejis 187,000. Zvazvinoreva nezvekuti izvi kana tikapiwa riri hard copy tinoita kutoda a big factory yekuti tinge tichichengetedza voters roll iri. Secondly, kuti tinge tichitakura kubva kukomishini tinotonita kana magonyeti masere kana gumi kuti tinge tichitakura voters roll iri makopi ese tine nawo kufactory kwacho. Chechitatu ndechekuti voters roll riri pahard copy rinotinoita kuti tinge tichiri analyze because chikonzo chaita kuti tinge tichida voters roll inyaya kuti toda kuona kuti voters roll vari kushandisa padelimitation harinavo here atinoti pachiyungu maghost voters kana mamwe anomalies. Saka mukatarisa delimitation yakutopera ende mwedzi uno komisitas ameichianaunsa maprovisional boundaries. Saka takachida kuti isusu imunguva pfupi tinge takwanisa kunge taongorora stream voters roll so that pavanobudisawo maprovisional boundaries avo tinge tichifambirana nawo. Isu tinoda voters roll riri paelectronic copy nekuti ndorinenge rakatichipira. Hatikwanisi kunge tichibudisa mari inosvika 187,000 tinge tichitenga mahard copy. Saka ndozvikonzo zvinoita kuti isu tinge tichiti kukomishini ngaitike voters roll paelectronic copy. Asi takakoshesa ndechekuti tinoda kunge tichianalyza.
Mune vamwe vamakabatana navo here panyaya iyoyi?
Pari zvino hapana vatatichabatana navo mukuita nyaya iyi asi tanga tichingoshanda nemaloya edu ezimbabwe ndiasoinengaiti.
Mukuru weproject Vote 263 vayanga Son Matete vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vari kuchema-chema nekushomeka kwavanoti kwemotokari dzekanzuru dzinotakura varwere kana kuti maambulance dzinova idzo dzine muripo uri nani zvichienzaniswa nedzemakambani akazvimirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vataurai zviri pamoyo avo vakarwarirwa mazuva mashoma apfuura vanoti kunyange hazvo motikari dzinotakura varwere dzekanzuru yeHarare dziine muripo uri nani hadziwanikwi. Vazviri pamoyo vanoti mamwe makambani ane motikari dzinotakura varwere akazvimirira anodhura zvakanyanya.
MuHarare tapinda dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kuti titakure varwere kuzvipatara. Tinoguma taita kuhaya mota dzisiri comfortable kutakura varwere zvekuti murwere wacho unotozosvika atowedzera kurwara nekuda kwemota idzodzo plus dzinonga dzakutidhurira apa tine murwere wetinoda kurapisa apa dai patariswa pagadziriswa.
Vachitaura nestudio 7 mumwe mugari wemuHarare vatanatsi waDhambuza vati kodzero yeutano iri mubumbiro remutemo yenyika haigoni kuzadzikiswa kana vagari vasiri kuwana motikari dzinotakura varwere dzine muripo uri pasi sedzekanzuru yeHarare. VaDhambuza vakurudzira kanzuru kuti igadzirise dambudziko iri.
Dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kunokonzeresa kuti vanhu vasakwanisa kuva vanoenjoya right yavo to heal oro right yavo kuutano zvinova zvinofanira kugadziriswa nekanzuru yedu yeHarare muno munyika yeZimbabwe. Zvakare dambudziko iri rekushomeka kwemaambulensi rinotaridza kuti vanhu vakufosewa kuti vawanikwe vachienda kumaprivate hospitals ayo ane maambulensi ari efficient and anokwanisa kukurumidza kuuya kuzovabatsira asi zvinova zvinodhurira a general citizen.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vatendawo kuti motikari dzinotakura varwere muguta ishoma zvakanyanya vachiti pari zvino dzinogona kunge dziri nomwe kana sere.
Mota dzekusenga vagwere kubva kwavanenge vachirwarira vari kuti vazorapwa imota dzakashomeka muno muguta meHarare. Tichaona kuti pamwaka unotevera tichange tichishandisa mari dzedu kuti tinge tichitenga maambulensi. Ndakanzwa mukuru we fire brigade achiti iye tirikuda 25 ma ambulance atisikushika 7 kana 8
vawedzero vachiti kanzuro yavo ichange ichizeya nezvinyaya yekushomeka kwemotikari dzinotakura varwere kuti vagadzirise dambudziko iri.
Saka inyaya yatoda kuongorora inyaya yatichadedicata mari kuti tiindise kunyaya yokutenga maambulance. Saka pamota dzatiri kutenga tichaita kuti kuhealth kuye dzakatiwo dzinoita madeliveries not only evanhu nemadeliveries emushonga nezvakadaro.
Tsvagiridzo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti motikari dzekanzuro dzinotakura varwere ndidzo dzine mitengo yepasi inogonekwa nevagari vasina mari yakawanda. Pari zvino motikari dzinotakura varwere dzekanzuro yeHarare dzinobhadharisa $20 emadhora ekuamerica kana kuti $20 vagari vachitenderwa kubhadhara nemari yemunyika panguva iyo makambani akazvimirira achibhadharisa varwere mari inogona kusvika kuzana remadhora kana kuti $100 kutakura murwere panguva yega yega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandirwi muAmerica vakapinza mabasa vashandi vakawanda kudarika vakanga vakatarisirwa munambudzi uye kuwedzera mari dzinotambirwa kunyange hazvo paine kushishikana kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Izvo zvinogona kuomesera bhanga renyika reFederal Reserve paurongwa hwaro hwekutanga kuderedza mari dzinoberekwa nezvikwerete pamwedzi. Kurwisana mudare reparamende kwakaitika nezuro China muSenegal mushure mekunge imwe nhengo yebato rinopikisa yechirume yarova imwe nhengo yechidzimai iyo yakakandawo chigaro mukudzosera kurohwa kwayo isati yapunzirwa pasi nevakatakanutsa. Chiitiko ichi chinoratidza udzamu hwekusawirirana kuri pakati pemapoka maviri aya uye kusimudza mutauro pamadande mutande pamusoro pekushungurudzwa kwevanhukadzi. Tsvakurudzo ichangobva kuitwa nesangano replatform for youth development pamwe neInstitute for Poverty, Land and Agrarian Studies yepaWestern Cape University kuSouth Africa inoratidza kuti kutorera vanhu vekumaruva mishane minda yavo kuti pavakwe madhorobha kana kuita mabasa ebudiriro akaita sekutanga migodhi hazviunzi budiriro asi kuti zvinotowedzera urombo nekusiya vanhu vasina pekugara. Izvi zvinonziwo zvinonyanya kubata manhukadzi pamwe nevana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzivisa nekuziya zvakabuda mutsvakurudzo iyi iyo yakaitirwa kudunhu rechipinge kumanikaland, vaitungamira tsvakurudzo iyi Dr. Pilani Zamchia vanoti zvakabudawo pachena kuti kubvisa vanhu munzvimbo dzavanogara kunoshungurudza madzimai zvakanyanya uye kunovasiya vave muurombo hwakanyanya. Tsvakurudzo iyi yaida kuona kuti madzimai anobatwa sei nekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara mumaruwa.
Saka zviri kushungurudza vagari vekuchipinge, vamwe vavo vakatosvika pakuzvisungirira vakafa, vamwe vari kusvodza nenyaya dzekuti vari kubviswa ipapo vachingopuhwa mazuva anokwanisa kuita 90.
Vanotiwo nyaya yekutora maruzevha kuti pavakwe madhorobha nemagrowth point inoita kuti nzvimbo dzekuvakira dzidhure, izvo zvinosiya madzimai asina mukana wekutenga nzvimbo idzi pamwe nekupa mukana kune vaya vanoita zvechioko muhomwe. Vazamuchiya vanotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara zviri kunze kwemutemo. Vanoti pachiri kushandiswa mitemo yaishandiswa nehurumende yevapambebvu yeRhodesia uye vanokurudzira kuti mitemo iyi ivandudzwe kuti pave nekutaurirana pakati pevanhu, makanzuru kana hurumende pasati paitwa danho rekuvaka dhorobha kana kuunza kambani munzvimbo.
Isu tanga tichiti hurumende dai yanga yakwanisa kuti itarisise mitemo inokwanisa kuti vanhu vange vachigara pavakagara zvakasununguka, vatarise mutemo wavo weCommunal Land Act kuti dai vabvumidza vanhu kuti vanhu vange vari ivo vanokwanisa kunga vachitungamirira magariro avo, vanokwanisa kunga ivo vachimeka madecisions nepavanogara, kuti vanoda here development kana kuti havadi development.
Vanoti mitemo yakaita se Communal Lands Act iyo inopa simba rakanyanya kuhurumende inofanira kubviswa. Sabhuku wemusha wembarati kuwadi 16 kwakondo kwakare kuchipinge amai zvironzo kondo vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzingwa kwevanhu nekanzuru rakakura chose munzvimbo mavo uye vanhu vanochema kwavari zuva nezuva.
Dzimweni zhinji ishirikadzi hadzina varume dzakazvigarira, amweni akarambwa, amweni ane humhuri hudotori kudai. Tinozokurwadziwa ndizvo zviro zvizvozvo, hazvisi kutirerukira. Vanotorumba vechitouya kwendiri mutape zvatodzingwa apo toenda pari.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vaudza musangano uyu kuti madzimai haafaniri kubviswa munzvimbo dzaanogara vachiti pane mitemo yakakwana munyika inovadzivirira. Vati madzimai anofanira kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti mitemo iyi itevedzwe.
Iye ari kugara achipresidinga nyaya iyi anobvanzwisisa kuti amai vanoziva kuti handina kudzidza kuti zvakabva pakati. Ndinoziva kuti ndine kodzero yangu semunhukadzi kuti ndinge ndiri apa, ende handigoni kubviswa nekuti isu magare edu anofanira kukudzwa kuremekedzwa futi nedare. Nekuti taito didi yemunhu wemumaruzevha mumamatiri iguva rasekura kwematateguru avo. Izvozvo chete ukataiwa handigoni kubvapa. Ndipo pakaberekwa sekuru vasekuru sekuru vasekuru chero ana uchunga mhosva kuti ndazvinzwa regerai vagare pavo.
Mukuru wekanzuro yechipinge vaBlessing Mambozha vaudza musangano uyu kuti handi chokwadi kuti kanzuro inobvisa vanhu munzvimbo dzavanogara zvisiri pamutemo. Vatiwo vamwe vanhu vari kubviswa munzvimbo dzavari kugara vakapinda munzvimbo idzi zvisiri pamutemo.
Saka isisi chete chatine tiri kuita, tine tiri kuita basa nemutemo, nekuti hatingomuki ndati inisa CEO wekanzuro ndava kuita chakati nechakati. Kwete basa haridaro, tinotevedza bumbiro remutemo kuti rinoti zvakati. If is the Regional Town and Country Planning Act inotaura kuti basa tofanira kuti takadai tofanira kuti takadai.
Vati vanobvumirana vaZamuchiya kuti panofanira kuva nekutaurirana pakati pevagari, madzishe, makanzuru nevamwe pasati paitwa danho rekutanga bhizimisi kana kuvaka dhorobha munzvimbo. Mukuru wePYCD vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vakaita tsvakurudzo iyi mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara nekuda kwekuti hurumende iri kukoshesa vemabhizimisi kudarika vanhuwo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yemakwikwi enhabvu eWorld Cup Group H atambwa manheru ano kuKatar. Ghana yakundikana kuenderera mberi mumakwikwi aya mushure mekurohwa 2-0 neUruguay, uyewo iyo Uruguay yatadzawo kuenda mberi kunyange hazvo yakurira sezvo Portugal yarohwawo 2-1 neSouth Korea zvaita kuti South Korea nePortugal dzipinde. Asi tisati taenda pamhepo, Marvelous Musanganya weStudio 7 aitawo hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe kuti anzwewo pfungwa dzake nemitambo yanga iriko.
Mitambo yakakosha zvikuru, especially tikatarisa Cameroon iyo iri pagroup G parezvino ine 1 point iri kutamba neBrazil, saka vakatarisira kuti inge ichihwina. Ikahwina ipapo inenge yave ne 4 points, inenge yatova nechance yokuti inge ichienderera mberi. Asi zvinenge zvaakudhipenda nekuti Switzerland iyo ine 3 points ichatamba sei. Switzerland inenge ichitamba neSerbia, Serbia tiri kuona kuti ine 1 point, saka Switzerland inenge yakatarisira kuti inge ichidrowa isina kukoweswa magozi akati wandei apo ichitamba neSerbia. Asi ikakunda Serbia yakutoziva kuti yakuenderera mberi. Iye zvino hazvisi kumaoko eCameroon kuti inge ichienderera mberi. Akatarisira kuti inge ichikunda Brazil iyezvo yeSwitzerland kuti inge ichitadza kuwina apo inge ichitamba neSerbia. Saka zvakati umeimbichana kune chikwata cheCameroon.
Tinoona zvakare chikwata cheGhana chichange chiri kutamba neUruguay iyo yakambochitadzisa kuenderera mberi mumakwikwi aya paWorld Cup yekuSouth Africa. Munoona zvichibudawo sei nhasi?
Vanhu vazhinji vakatarisira kuti inge ichihwina kana kuti inge ichiwana draw. Ikawana draw inoenda ku4 points. Iyezve South Korea inenge ichitamba nePortugal, Portugal mazhinji vakatarisira kuti inge ichihwina ipapo ichitamba neSouth Korea. Saka Ghana yakatarisira kuti inge ichiwana point utiende ku 4 points especially kana South Korea ikarowa ne Portugal mukana mukuru wekuti afana vegana vange vachiwana revenge kune Uruguay tozova kuti Saurez ne Uruguay vakaita se mu 2010 World Cup mu South Africa saka mukana mukuru wekuti pa number 2 ipapo Ghana inge ichienderera mberi ndikuona Ghana inogona kuti inge ichiwana point ku Uruguay point inchaita kuti inge ichienderera mberi nemaonero angu ndikuona Portugal ichikunda kana kuti ichiwana a point ku South Korea izvi zvichaita kuti Ghana inge ichienderera mberi.
Ayo anga ari maonero emuongorori wenhabvu dzemitambo nhau dzemitambo muzi wetu Adebe asi zvazoenda nepamwe. Topinda muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino icho tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Janet Musanga uyo anozivikanwa neremagitare rekuti Black Box muhurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Kukwazisai zvikuru ndokukwazisai nemufaro ndichikutendai zvakanyanyisa nekundipawo mukana uno
zvemagitare makazvitanga rini
Janet Musanga the Black Box. The Black Box is now my stage name aka again Gogo Saladi nekuti zvanzi matanga kuimba machembera mamwe masongs munoimba hanzi muchislayer whatever it means pandakaendawo ku studio kutanga kunoti ndoda kuti ndinzwi kuone vanhu ndichiimba ndakanotsikisa muna 2019 ndakatsikisa masongs 2 saka yakabuda iri yenenge a 2 track CD panga pana ndona matiradenga na love is visibly tangible.
Ezera renyu irori vemhuri yenyu vana kana variko veukama vaitwo kudii
ndingati vabereki vangu vaindikurudzira nambuya vangu vakandirera mai vababa then pakuchizotsikisa zvangu apa vanga vasisipo vanga vazorora vadanwa kuimba yaMwari.
True, a blue so true, a blue I never knew, a blue not new, a blue so true, a blue so true.
Veru zhinji vari kutambira na sei nemimhanzi yenyu yamunoimba.
Pakuchitiwo music yangu kutambirwa kwayo ndinoti ini inotambirwa zvekutiwo museko of friends dzandinadzo mumagrupu andiri kupindawo mazuva ano unoona vanhu vachivhiwa vamwe vachilaika vamwe vachi kwanisa kusubscribe saka ndingati inotambirwa zvakanaka neavo vaakundiziva semunhu akatanga manje manje akura zvinonetsa kuchanyatsoita chaunga chevanhu
vanodawo kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda havo kupota vachizondibata vachida kuvhunza direct vanondibata pa 0780 591 273 0780 591 273.
Matambudziko amunosangana nawo mune zvemumhanzi ndeapi tichiona kuti makazvitanga mati bveiwo zera sezvamambotaura
vanhu vasati vanyatsokunzwa kuti uri kuimba nezvechii machallenges anopinda ndiwayo ekuti ukaitawo tuma live shows vanhu vanokurumidza kukuziva and vanokurileta nemusic yako ndokunge vakuona kwete kungonzwa kungoti kune munhu anoimba anonzi onai CD rake kana kuti one afternoon yamboplaywawo papanhingi pamhepo zvinonetsa asi vanhu vakaita kukuona saka ndingati funding ndiyo imwe inonetsa.
Makateerera hurukuro yaitwa naIvans Zininga nemuimbi wedziyo dzechitendero Janet Musanga aka Black Box. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoRest Marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wavamonzora Valoid Damba vanoti havasi kushaya hope nedanho ravamarara. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa zviri kubuda kubva kukata. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina Gift Duvem.